sangano re platform for youth development trust rokubatirawo pamwe chete ne veruzhinji pasi rose kuti vanhu vange vaine information yekuti chii chiri kuitika sekuona kwedu dambudziko ranga rakanyakura nderekuti pakatanga chirwere ichi vanhu vanga vachingofungidzira chirwere chekumadhorobha kana chirwere chevanhu vanofamba famba vanoendawo mhiri kwemakungwa vachidzoka saka chii chekutanga changa chekuti vanhu vazive kuti chirwere ichi chirwere chapararira chirwere chinokwanisa kungobata munhu wese wese panyaya yekufambisa zvekwemashoko aya taiona kuti kunyanya paifamba mameseji yaiuya pamwe iri yechirungu
saka imi zvii zvamuri kuita kuedza kubatsira vanhu
saka isu tiri kubatsirawo kuti tiite kuti mashoko ari kuyaya anga ari mururimi rwaamai yatingati local language kuno kuchipingira chinza ndau saka tine zvatiri kuita kana mukatarisa pamasocial media edu pawhatsapp kana kuti pafacebook tinoshandisawo mamesages aya ari mundau tinenge tichigadzirazve atingati zvimavhidhiyo zvidikidiki zvine vanhu vanenge vachitaura nerurimi rwaamai kunyanya nechindau ndochekutanga chechipiri chekuti taona kuti mukufambidza kuita nyaya dzecovid-19 pane matambudziko akawanda ari kuitika nekuti vanhu vari kuswera vari mudzimba pane zvakawanda zvaakuitikawo saka tichitevera nyaya yatinoti monitoring and observation patinenge tichita tinoti profiling kuona kuti vanhu vari kurarama sei mudzimba dzavo taona mararamiro avari toedza kuvabatsira taobserva tinenge tichitaura nhoroondo yekuti mhuri dziri kurarama sei sekuti tiri kuona kuti vazhinji vairarama vanhu vanga vachirarama nekutengesa kana kuti nekurarama zuva nezuva yatingaidi kuti zvavanoita zuva ndozvinovararamisa
saka mukaona kuti mumusha mapinda dambudziko munenge maakuita sei chaizvo
madambudziko aya kana tazomaona tine chitaurawo nemasangano akawanda wanda atoshanda nawo nekushambadzira asi takananga nekuti zvinhu zvatinenge chibata tinenge takuita yatinoti counseling tine vakomana nevasikana tagara shanda nawo vanoita yatinoti counseling tichibatsira kuti vakwanise kuita yatingati resilience kukwanisa kurarama nezviri kuitika mundaramo dzavo sekuti tiri kuona dambudziko ranga rakura nderekuti nyaya dzegender based violence dziri kuwanda saka tinoda kuisa counseling kuti vanhu vakwanise kurarama kwazviri nekuzivawo kuti vane kodzero dzipi zvichingodaro.